Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 22 zvita 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. China inokurudzira Zimbabwe kuti ichitanga kushandisa dandemutande munyaya dzezveupfumi kana kuti economic digitalization. Hurumende nezuro yakazivisa nezvekubviswa kwemutemo wairambidza mabhazi anotakura veruzhinji kufamba pakati pemadhorobha nemaguta panguva yekurwisana nedenda recovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. China inoti Zimbabwe inofanirwa kuchishandisa dandemutande munyaya dzezveupfumi kana kuti economic digitalization senzira yekusimudzira kupindudzwa nyaya dzezveupfumi hwenyika mushure mokurasikirwa kweAfrica nemari inoita mabhiriyoni makumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica, izvo zvakavhiringa nyika zhinji munyaya dzezveupfumi pamusoro pedande pedenda recovid-19. Vachitaura pamusangano wepadandemutande wechina Zimbabwe Economic Forum and Transformation, mutevedzeri wemukuru wesangano reInternational Cooperation Center of National Development and Reform Commission yokuChina vaChang Hao vakati kushandisa dandemutande munyika munyaya dzezveupfumi kunofanirwa kuitwa sezvo kuchikosha mukusimudzira nekubudirira kwezveupfumi pasi pose. Asi nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti China iri kutaura izvi isingatarisi mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, umo vanoti vanhu vanopfuura zvikamu makumi manomwe nezvishanu kubva muzana vachigara kumaruwa kusina magetsi ekuti vashandise dandemutande sezviri kuitwa mune dzimwe nyika.
Apa vanenge vachitaura ivo kuti zvose zvinoitwa mukutengeserana kana muzvikoro zvinenge zvichifanira kunge zvichienda pamadandemutande amaindaneti aya atinotaura aya zvinoitwa kune dzimwe nyika sokunana America, kuti chikoro chinogona kuitwa munhu ari kumba, kutenga grocery kunogona kuitwa munhu ari kumba, zvinhu zvake zvouya kumba, kana kuti wondotora zvinhu zvinenge zvatosarudzwa nechekare. Saka ndo zvavari kukurudzira Africa vachitaura ivo kuti panguva yeCovid dzimwe nyika dzakakwanisa kupfuurira mberi nokuti ufumi hwadzo hwaikwanisa kunge huchiitwa pamadandemutande. Saka itsika yeChina iyoyi handikutanga kuti inoenda kunyika rombo dzakaita sedzokuAfrica nedzokune dzimwe nzvimbo uko voenda vondotaura zvisingawanikwi munyika imomo, zvisingabviri.
Kana makatarisa zvavari kukurudzira izvi, munoona sekuti Zimbabwe ingazvikwanisa?
Pari zvino kutaura chokwadi, Zimbabwe haingazvikwanisi nokuti tine dambudziko guru zvikuru rinoshandiswa pakufambisa zvedandemutande zvatiri kutaura izvozvi zvedigitalization izvozvi. Dambudziko ramagetsi, magetsi haana kunge akakudzwa kana kuti akawanzwa sokukura kwaiita maguta, sokukura kwaiita zvakawanda wanda zvoufumi hwenyika muZimbabwe. Saka kuti titaure maererano nokuisa zvinhu pamadandemutande, magetsi acho anoita izvozvo anobva kupi? Saka Zimbabwe pari zvino ngatitarise dambudziko guru rinozoita kuti tisvikevo padanho rokuita digitalize riri kutaurwa irori, nokuti tikatarisisa tinodatokuziva kuti ruzhinji rweZimbabwe huri kumaruwa, yatingati 70% yai iri kumaruwa kuZimbabwe. Kusina kana magetsi paindependence panana 1980 kwakambotaurwa chirongwa chokuisa magetsi kumaruwa, raw electrification yai, nokutozovonekwa kuti mumaguta macho magetsi acho ari kushaikwa saka tinoona kuti kana tishaiwa magetsi hakuna kwetingasvika.
Professor, kana makatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika nezviri kukurudzirwa nechina, chinangwa chechina ndechei mukukurudzira zvinhu zvainoona nokuziva kuti hazvisati zvakwanisika kuitika kana kuitwa nehurumende yemuZimbabwe? Chii chavari kuda apa? Chii chavari kuona?
China apa iri kutotsvaga basa. Tokuziva kwatinoita China isu, polisi yayo ndoyokuinda kunotsvaga basa, yotendeka kuti hamuna ichi, imoti hatina mari, vokuvakira ichocho, mozoshaya kuti mozvishandisa sei zvavanenge vavaka izvo, nokuti vavuya noruzivo rwavati vanoziva zvamunoda. Ko isu tadii kutaura kuti izvi ndo zvatinoda, kwete kumirira imwe nyika yakaita sechina kuuya ichitaura kuti izvi ndo zvatinoda panguva ino, kuita sokuti vanotipawo magetsi kubva kuchina ikoko kuti tizokwanisa kuita zvavanoti tinofanira kuita.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwe maonero avo. Mutongi wedare repamusoro reHigh Court vaSamuel Deme nezuro vakambomira kupa mutongo wavo pachikumbiro chomumiriri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala chekuti vapihwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Rimwe remagweta avaSikala vaJeremiah Bhamu vaudza Studio 7 kuti mumabhuku ezvemutemo hamuna chinobvumidza zviri kuitwa kuna vaSikala, vachiti vacharamba vachishandisa mutemo kuti vaSikala vabatwewo nenzira inoshandiswa pazvizvarwa zvose zveZimbabwe.
Mutongi vakati vari kuda nguva nemukana wekuti vaongorore chikumbiro chatakanga taisa pamberi pedare. Vachazotizivisa zuva ravachatura mutongo wavo. Saka pari zvino hatisati taziva kuti vachatonga vachiti kudii. Hatisi kuziva kuti vachapa vaSikala mukana wokutonga vachibva kunze here kana kuti vachavanyima sezvangogara zviri kuitika mazuva ose. Nokudaro tichakangomirira kunzwa kuti mutongi vachati chii, asi ticharamba tichingoshingirira kusvika chichemo chichatambirwa nematare.
Chinombonetsa chaizvo chii vaBhamu? Tinoona kuti vaSikala vaedza vachaedza zvekare kuti vapiwe mukana uyu asi zvichitadza. Pane chimwe chamunoona here chinoenderana nomutemo chinoita kuti zvinhu izvi zvirambe zvakamanikidzika kudai?
Kubva pazuva rokutanga chairo chairo hatina kuona chikonzero chinofambidzana nemutemo chaicho chaicho chiri kuita kuti vanyimwe mukana wekuti vatonge vachibva kunze. Naizvozvo hatina kujekerwa nokuti zvichazofamba sei, nekuda kwekuti mutemo chaiwo hatisi kuona uri kutevedzerwa panyaya yavo iyi. Kune zvimwe zvisinei nemutemo zviri kumanikidza kuti nyaya yavo isafambe negwara kwaro.
Hapana dzimwe nzira dzekufambisa nyaya iyi kunze kwokungoramba vanhu vachienda kumatare? Hapana imwe nzira yatinogona kushandisa here semagweta?
Isu semagweta hatina imwe nzira yatinoziva kana yatingakwanisa kuita kunze kwekungotevera waro wemutemo nekuita zvatinotenderwa kuita pamutemo.
Avo vange vari rimwe remagweta anomirira vaJob Sikala vaJeremiah Bhamu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reTRIPC riri kushora kusungwa kwavaSikala richiti bato reZANU-PF nehurumende vari kupindira, asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vari kuti matare akazvimirira. Hurumende nezuro yakazivisa nezvokubviswa kwemutemo wairambidza mabhazi anotakura veruzhinji kufamba pakati pemadhorobha kana maguta. Mutemo uyu wakanga wadzikwa muna 2020 senzira yokudzivirira kupararira kwedenda re-COVID-19. Nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano re-Community Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kubviswa kwemutemo uyu kwauyawo munguva yezororo rekisimusi apo hurumende inosimbobvumidza vemabhazi kufamba vasina kusungikana nemutemo asi vanoti hurumende pamwe neveruzhinji havafaniri kuvarayirwa sezvo denda recovid-19 richiri muvanhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Taiona kuti maholidays ega ega nhau yemapemiti yaisatendwa zvichiitirwa kuti veruzhinji vange vachikwanisa kutakurwa nemabhazi sezvo vanenge vasisave vanomanikidzwa kuti vange vachitevedzera matimetables. Asi nguva yatiri kurarama inguva yecovid-19 uye ndingangoti iwo mwedzi unouyu tiri kuona macases kana kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 huri kuwedzera uye nevamwe vari kurasikirwa neupenyu uwandu hwavo huri kuwedzerwawo zvekare.
Matanho apa yamungakurudzira kuti atorwe kana kurudziro yamungapa kune veruzhinji mukuzenge vaakufamba nemabhazi iwaya tichiona kuti denda recovid richiriko iri?
Zvinenge zvakakosha kuti mabasa edzidziso iyo panguva ino yehorodhei ino anga achisimudzirwa. Tiri kuona kuti veruzhinji vavarayirwa zvikuru nhau yekutevedzera kudzivirira kungaitwe neveruzhinji munhau yecovid-19. Mamasiki chaivo vazhinji havachapfeka, masanitizers chaivo vazhinji havachapfeketedzwa maoko avo pavanopinda mungave mashopu kana imo mumabhazi chaimo. Saka tinovimba kuti imo muhoridhe muno vebazi rezveutano nevavanosenza navo vachatora mukana wokupa dzidziso kungave mumabhazi imomo sezvinoitwa nevetraffic council vaya vanenge vachipawo yambiro vatyairi kuti vange vachityaira zvakanaka. Tinovimbawo kuti pachava nekubatana panguva iyoyo nevezveutano kuti vanhu vange vachipihwawo dzidziso mumabhazi imomo kuitira kuti vanhu tikwanise kuzvidzivirira, nokuti njodzi iripo ndeyekuti muholidhe munomu vazhinji tinovarayirwa uye tine hama neshamwari dzedu dzichabva kunyika dzakasiyana siyana. Saka njodzi yekuti makesi anokwanisa kukwira inenge iripo.
Munyika dzakaita semuno muAmerica, varusike tiri kutonzwa hurumende pamwe nemutungamiri wenyika vachikurudzira vanhu kuti vange vachitsvaga zvikwanisiro zvekuti vange vachizvivheneka vega. Tichionawo zvakare kuti kunana China uko denda iro riri kukwira. Zvii zvamungataurawo pamamiriro ezvinhu muZimbabwe?
Ndingati ichenjedzo yakanaka yatinotori nayo yekuti tikuona kuti kuChina zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vakutodzokera kumarestrictions akare aya. Dzimwe nyika dzaakukurudzira iwo masof testing yecovid-19. Isuwo senyika hatifanirwa kuramba tichingosara. Zvinenge zvakakoshawo seisuwo seZimbabwe dai taikwanisa kuti vanhu vawaniswawo zvekare masof testing kits iwawo. Asi isu sezvo mamiriro ezveupfumi hwedu akatisiyanei nenyika dzakaita sana China nana America zvinogona kuti siyanei maapproaches atinoshandisa. Asi covid icovid ka ngatirambei tingotiwo senyika tisafaririre sezvo mabasa ezveutano edu emuno asina kumirawo zvakanaka. Ukazoita dambudziko rokusangana necovid unogona kusangana nedambudziko rakakura uye mahealth system edu anokwanisa kuzokurirwawo zvekare kana makesi edu akazowandisa. Tirikuona kuti ezvino izvi tikurasikirwa zvikuru nevashandi vezveutano. Saka mabasa ezveutano pane zvinhu zvaana kunyatsomira zvakanaka. Saka haisi nguva yekuti makesi ange achikwira. Saka isusu senyika ngatiregei kutaririra mashure, ngatidzidzeiwo kubva kunyika idzodzo dzakaita samaamerica, ngatirambei tichidzidzawo kubva ibve kuChina ikoko. Mamezha zvavari kuisa iwavo vari kuona kuti akakosherei. Saka isusu senyika ngatipedzereiwo mabest practices ari kuitwa kune dzimwe nyika idzodzo kuitira kuti mabasa edu ezveutano muno asazonyanyokurirwa kana makesi azowandisa.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveutano vachitungamira sangano re-Community Working Group on Health vaidai Rusike vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuGermany vaVislav Mushawa Sara Kafukatema vanoti nguva yezororo yekisimisi inguva yakaoma zvikuru kune zvizvarwa zvenyika zvinenge zvisingakwanise kuenda kunodyira kisimisi kumusha. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye nava Kafukatema nezvenyaya iyi.
Pazuri rekisimusi ndetasanaye hatichange takangogarawo wedu kudzimbawo asi shuru yanga yekuti dai taendawo kumusha asi une mabasa hazvikwanisike shuro yekuti vari kumusha tichavarangarirawo tinongoona kuti vaione kisimusi yakanakawo kisimusi yekunokumhiri kwamakungwa yakatsanenge uri kumusha ndio shuro yekuti dai tinge tiri kumusha chifara nevamwewo.
Kumusha ndekupi uyezve kwamuri ikoko pane zvamuchaitirawo here vari kumusha?
Kumusha ndinobva Kudomboshava kumashonal east nozikanwa nekunzi Kudomboshava pari pasi pashi Chinamhura. Vari kumushawo pakisimusi hatinongovatumiwo iyo mariwo nezvimwewo zvekuti vakwanise kunge vachiwana kisimusi yakanaka yakaringana vachifara.
Tinoona zvakare kuti imi makanyora bhuku. Mungatitsananguriro kuti bhuku renyu rinonzi chii uyezve chii chakaita kuti mufunge kuti munyore bhuku iri?
Ndakanyora bhuku rinonzi Sara Pavana. Sara Pavana inganonyorwa yepasichigare inotsanangura upenyu hweraramwa nevashona zvikuru sei vachena vasati vapinda munyika yeZimbabwe. Ndakatisendera gwara reupenyu zvamararamo aita vanhu kubvira makakatarwa eushe hwamatambidzanwa chechipiri mavigiro aitwa madzimambo famba tisa kushasa kwaitwa uchenjeri makarikare zvikuru sei pakurwa hondo dzekarekare.
Chii chakaita kuti mufunge kunyora bhuku iri?
Chakati kwezva kuti ndinyore bhuku iri ndinoemba kuti bhuku iri upenyu hwandakararama kumaruro edombushava ako kwandaiona kuuchikoko chikadzi chisona dzakafanana nekurova makuva kokwa kwemvura kunonzi chipu kanga maganzvo kurigwa kumadzimambo uyewo ndakashandisawo tsvakurudzo muchirungu yatinoti research kwasiyana siyana kwafanana nekuportuguese national archives Portugal vakandipa mvumo dzekupinda mumagwara avo enhoroondo kwamwasa kupenyengura mavigiro aitwa upenyu hweraramwa kare kare sekuvigwa kwaitwa madzimambo matanhusi aiturwa dzimwe hondo dzakamboitika zvose zvakanyatso kuitika ndo zvinhu zvandikati zvakandizuva. Ndoendera futi mberi ndichiti kare ikako ndikunenge Germany ndiri kuona kukwesa kwemitauro yavo kuno Germany kavazotaura mutauro wavo wechidweche haukwanise kurarama. So ndikana kuti mutauro wedu wamai wakakosha zvikuru sei kunyange uri kwauri iko wakakosha. So ndosaka chimwe chakandikwezva kuti ikwanise kunyora bhuku iri mutauro wamai vangu kunyange zvari imwe vhejini yechirungu.
Vanenge vachida kutenga bhuku iri vanoriwana kupi?
Pari zvino bhuku iri paAmazon ndakati charenji yekuti Shona Vision vakati havakwanisi kuipublisha nekuti vakati mutauro uyu harikwanisi kuverenga. Asi vanenge vada kutenga bhuku iri vakasunga kundibata inini pafacebook. Pafacebook ndironzi Wislo Mutya waSara Kafukatema.
Mati vanogona kukubatai paWhatsApp nhamba dzenyu dzinoti chii?
PaWhatsApp ndobatika panhamba dzinoti +491 57 58 500905. Kana kundibata paemail adresi yangu inonzi wkafukatema01@gmail.com. Kana kubata zvekare kungoenda paFacebook kunyoti Better Days Publishing Company unokwanisa kuwana information yakazara ipapo.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe vaKafukatema chinogara muGermany vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuGermany. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana reUnity Day iro rakanyoreranwa musi wa22 zvita muna 1987 pakati pemapato akarwira kusunungura Zimbabwe eZANU-PF nePF-ZAPU. Zuva iri rakaumbwa muchibvumirano pakati pevatungamiri vemapato awa panguva iyo vanoti vaRobert Mugabe navaJoshua Nkomo avo vakatisiya vese. MuNewsday, Zimbabwe Energy Regulatory Authority inoti yadzikisa mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari nemasendi maviri kutanga izvozvi. NewZimbabwe.com rinoti Zimbabwe Congress of Trade Unions iri kushushikana pamusoro pemitemo inodzvanyirira vanhu yave kudzikwa ichibva kumazuva nyika isati yawana kuzvitonga kuzere, ichiti kusununguka kwavanhu kwava kupedzwa nemitemo iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pane nyaya dzinotaurwa pano dzakawanda dzakasiyana siyana. dzimwe dzaunotoona kuti vana veZimbabwe havana chavanoziva. Umwe anotaura achiti vakatemerwa zvirangu, vakagara zvakanaka, isu tiri kutambura. Aiwa, vakagara zvakanaka nokuda kwokuti vanoita uhuri. Vari kutambura vanotambudzwa nevanoita uhuri. Dei vanga vasingaiti uhuri, vangadai nyika isingatamburi. Mamainzi aivako akavharwa nokuda kwouri hwavo, vachitora zvichero vachitengesa vachivaka kudzimba dzavo. Ndeipi nzvimbo muZimbabwe yakadevelopiwa yanga ina mamaini since pavakatora kusvitonga 1980? Hapana kwavakabudirisa, asi kudzimba dzavo vakavaka mamenshen. Musati havarwadziwi nezvirango, zvirango zvinovarwadza zvakanyanya.
Zimbabwe, Zimbabwe, mukoma wande, mangwanani. Zimbabwe yose, nyika yese pasi rose, kwamuri ikoko mangwanani makadii. Vanhu ngatifambe tichiona kuti Zimbabwe tazoone kuti vamwe vanhu vanoita vamwe danho kuti vasvike pavanoda zogumira ipapo. Ndiri pamusoro pemusangano wedu navabadhagi. Hakuchasvikiki, takablokwa pamafoni, mumagrupu, takungobudiswa, hatichanzwisisi. Saka taimbokumbirwa kuti mukoma Dhagi makawina, tinotenda makorokoto purezidhendi. Asi hamuchabatiki, hatizi kutoita sei. Zviro zvenyu zvaakungorongwa kabisira. Toda kubvunze nyaya iya yamaiti hakuna imwe vhoti ichaitwa motogadzire nyika through matalks, tobatana navamunangagwa togadzire nyika. Zvichipo here? Takakuzwai pacongress muchiti imimi paelection inoya muchange muchihwina ne66%. Tikakuzwai youth vedu vachitaura. Saka toda kuti mutiudze kuti nyaya yemubatanidzwa iya ichiko here? Ende toda kubvunzazve kuti bato redu riya ndiro here ravatsvangirai kana kuti rirara Dhagi?
Nyaya yemaLGO inoti netso yemaorganization, because of maorganization tinongovanzwira mumaredhiyo nomumataundi, but on ground maorganization mumaruwa jamo jamo hatiwaoni. Ende mumaruwa hapana kana vanhu vatinoona vanobetserwa nemaorganization, hapana total. Kana vachiuya kumaruwa vanotouya vachitaura zvokuti dai maita makoperative, muite matanga ehuku, but vachitoti izvo munofanirwa kubhadhara mari kana kuti $2 per each person, then mari dzacho vanodzikolekta voenda nadzo. Saka end up hapana chinobuda. Saka maorganization kudaka vachibatsira pamadhorobha chete, but maruwa chaimo chaimo havana kumaruwa kwavanobetsera, only mumadhorobha.
Inii ndiri kuno hangu Cape Town, tiri musango, tiri kutambura, tiri kutsvaga kuti mhuri ingararame sei. Ini hangu ndoda kungotaurawo pamusoro pemurume ataura kuti vanhu vemuZimbabwe hatifaniri kuve nechekutaura pamusoro pemari dzakakwereteswa maminista nemaMP. Yes, zvinofanira kuve zvichidaro mari dzichikwereteswa maringe nepakambani paunoshanda. Asi mamiriro akaita nyika yedu manje, inonzi hurumende ndiyo inofanira kubatsira vanhu. Hurumende inofanira kubatsira vanhu, zvakadaro ndiyo inofanira kupa mabhazi ehurumende ari kutatarika kuti aite zvikwanisiro mukati maari. Setinotaura pamusoro pebazi revadzidzisi rematicha. Maticha anochema mari, hurumende chiita ina mari, asi inokwanisa kuwana 500,000, half a million, yokukweretesa minista munhu mumwe chete. Yokwanisa kuwana mari yekupa maMP nemadeputy minister, asi hurumende yakare imwe chete iyoyo ndiyo inoti hatina mari dzekutenga mishonga yekuisa muzvipatara, hatina mari dzekugaya magetsi kuti nyika iwane magetsi. Saka kana hurumende ichiita haina mari asi ichiwana mari yekukweretesa maminista, minista anohora mari, MP anohora mari.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataura mberi kwematare eparamende yeAmerica ose vachikurudzira kuti vapiwe zvimwe zvombo zvekurwisana neRussia. VaZelensky vakaratidza kuzvininipisa asi vachiudza vatungamiri veAmerica kuti hondo iri kurwiwa neUkraine ndiye kudzivirira kuti Russia isavhiringa kutonga kwejekerere pasi pose, vachiti America nedzimwe nyika muEurope dzinofanira kuziva kuti Ukraine iri kurwira nyika dzose dzinoda utongi hwejekerere. Nyanzvi mune zvamatongero enyika vaDenmoyo vanoti vaZelensky vakaratidza utungamiri hwenyika zhinji kuti pasipose kuti utungamiri hunorevei uye kuti zvinoitwa sei.
Zviri kuitiwa navaZelensky zvinoratidza proper leadership. Leadership iya inodikanwa panguva yakadai yakatarisirwa neUkraine yehondo yeRussia. Zelensky aratidza kuti vanhu vake vanogona kumira varwire nyika yavo, ndozva vari kuita. Ari kuratidza kuti ari kuappreciata rubatsiro ruri kubva kuAmerica. Saka ndiri kuona auya kuzotenda, anauya kuzotenda Biden chete, auya kuzotenda America yese kuti mirai nesu, mutibatsire sezvamuri kuita. Tamuchira tichitenda mapatriot weapons amuri kutitumira panext roundup, because maweapons iyawo akakosha stereki kuti astope mabhomba anoitiwa neRussia on the air, because these are anti-missiles weapon systems. Saka auya kuzotenda.
Ndiri kuona kuti kunyange zvavo vakamanikidzika nekurwisana kwavari kuita neRussia, vaZelensky vakandotaura kuti vanoda kunotora Crimea zvakare kuti idzoke. Chii chiri kuitika pavamoyo? Vakaita sei vaZelensky? Chii chavanotemba nacho?
Iwawo mapatriotic weapons atiri kutaura nerubatsiro ravari kuwana from nyika dzese, not just America. Tiri kutaura European Union yese, all mabig countries ari kutobatsira pahondo iyi, because mofanira kurangarira kuti hondo iyi payakatanga, Zelensky akataura iye pavaifunga kuti yanguva kuti yekutiona iye atize vachitoda kumubatsira kuti abude munyika, akati inzwai, andisi kunida right panapa, ndiri kunida maweapons kuti ndidefende vanhu vangu, because vanhu vangu ndo vari kuurayiwa. Saka I think message iyoyo yakaresonata stereki kumaleaders ose, kuti munhu uyu ari kunida rubatsiro rwekudefenda vanhu vake, haasi kunida rubatsiro rwekuti iye atize munyika. So I think zvinhu zvakadaro zvinoratidza kuti Zelensky manje haane confidence kuti nemaweapons aari kuwana nerubatsiro raari kuwana from mawestern countries neUnited States, anogona kuti atore back Crimea, because tiri kutoona achitotora back a lot of territory yanga ambotorwa nemaRussians.
Ava vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDenmoyo vachitaura vari kuVirginia neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. China inokurudzira Zimbabwe kuti ichishandisa dandemutande munyaya dzezveupfumi kana kuti economic digitalization. Hurumende nezuro yakazivisa nezvekubviswa kwemutemo wairambidza mabhazi anotakura veruzhinji kufamba pakati pemadhorobha kana maguta panguva yekurwisana nedenda recovid-19. Manheru apfuura, mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakataura mberi kwematare eparamende yeAmerica ose vachikurudzira kupiwa zvimwe zvombo zvokurwisana neRussia. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupaizvo dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maKris Gande nenhau dzeIsinde.